Inindi ni Marvelous mhlanganya huye ndishithi hei no misoroye na uzebu za nasi chipirinya mavuvu 15-2017. Amai Grace Mugabe vange vachitari sirwa kumiswa pamberi pedare mu South Africa vachipomerwa mosha yekurova zvakaipisisa mumwe musikana wavaka wana motera aine vanakomana vavo chatunga na Robert Jr. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti amai Grace Mugabe vari kunyanya kupindira munyaya dzehurumende. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vazivisa pazuva remauto nhasi kuti hurumende yavo ine chido chekuvakira vanhu dzimba uye kuwedzera mari yemihoro kana upfumi hwaita zviri nani. Kucheucheudzwa kwevanhurume kwakambomiswa mumatunhu ose munyika zvichitevera kushayikwa kwemumwe mushonga unorapa tetenasi muzvipatara zvikuru nezviduku zvehurumende. Muchirongwa cheLife Talk The Connection na ACM nasi tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana anonzi ainge ari muhotera nevana vavo vanakomana kuSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pashortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA chona tishange tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana anonzi ainge ari muhotera nevana vavo vakomana kuSouth Africa, uye tichiridza mashoko ekumhoresa hama neshamwari pazororo rino remagamba. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA chona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire nekudzvanya pakanzi like paFacebook page yedu yeVOA chona.